cha tsiri kufana nacho pane maaccusation ekuti pane vanga vambori kuzanu PF vakabatwa nemauto vakatorwa dzimba dzavo hameno kwavakaisiwa futi pane maaccusation ekuti vanhu ivavo vakarohwa kana kutochewa. Saka isusu tenge tichiti no despite situation mutemo wenyika mukuru constitution unofanira kurespectiwa nekuti maaction akadaro anenge asiri in line neconstitution yedu.
Pane umwe wavo wamamboti maona here?
Vachombo vangu vakaadmitwa pari renyatwa. Sekutaura kwavo vanotivo vangu vari blindfolded uye vanotaura ivo kuti vangu vachirohwa.
Pari zvino munoziva kuti vakadini?
Vakaenda kukoti nezuro he seem to be in good health. Saka vakaiswa murimand but mune zvese zvinenge zvichiitika isu apired inenge rekuti mutemo utevedzerwe vanhu vasaite zveretribution.
Pane vamwe vamakanzwa nezvavo?
Vamwe vacho hatina kukwanisa kukonfirma asi kuna anonzi Chipanga uyo angambori kuyouth unonzi futi vanga ari musame situation although tisina kukwanisa hedu kuita access naye.
Pane wamakataura nayewo here muhurumende pamusoro pevanhu ivava?
Senhengire nyaya yanga ichangoitika tanisati tati tawana mukana wekutaura nawo asi vamwe vatinoshanda navo velawyers for human rights ndo vanga vachiti vanga vamboengaja magovernment authorities pamusoro penyaya iyi. Saka isu kutarisira kuti nemande tichaisawo formal requested yekuti tiwane access kune vanhu vese vakasungwa paperiod tione kuti pane mamedical vane mamedical needs avanawo sezvatoziva vanhu vanogona vane mishonga yavanenge vachimwa asi ukangotorwa pamba zvekutumiwa unogona uve wakatokangamwa mishonga yako kumba. Saka tinenge tichida kuti tiite medical assessment kuti tione kuti pane rubatsiro rwatingavape.
Mubasa renyu umu hurumende yange achimboshandavo nemi here? Yange achikupaiwo here mvumo yekuti muone vanhu vamunenge mune concern navo?
Muzimbabwe yapfuura zvanga zvichinetsa sezvamuona pane nguva iya ye-2008 election pakaita violence re-extreme pakakuvara vanhu vakawanda vataitira kuaccessa pane maheadles. Saka tarisiro yedu ndeyekuti zvatatanga new dispensation iyi tisarambe tiri mukuita makadaro marights emunhu wese yave anorespectiwa kungave nyangwe munhu wacho asiri kuwirira nehurumende yekutonga mazuva iwawo marights emunhu wese ngaarespectiwa.